tinoona setakasungunuka tichiti hatina zvinotishupa kubatana kwenyama nemapfupa asi mweya yakasuduruka tava kufamba tiri tega panyama tisina anotigeza munyama zvatiri nhapwa mukurarama kusadziona dzakachena munana njema 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 dzakambotanga dzakakaka nyama iko zvino dzokakata pfungwa mukukura ndaingote munyama zvondirwadza pandinozvifunga njema 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 ndaisifunga kuti zvoni vasungwa ndivo vari muchizarira kusaziva kuti hobo vasungwa vari panze vari kuzvifarira vachipika mutongo vari panze kusungwa kwepfungwa hatizvivanze tobata chipi chingatinyaradze hanzi kufunga kwedu ngakutiparadze chiraramo chofundwa pazvivhitivhiti tane ruvengo takungorwisana samadzviti akaendepi magungana taionesana chiraramo nemitambo yejiti njema 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 dzakambotanga dzakakaka nyama iko zvino dzokakata pfungwa mukukura ndaingote munyama zvondirwadza pandinozvifunga njema 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 zvatinoshuwira kuita nemoyo zvese zvinonofira mupfungwa mupfungwa mune honda sepachimoyo ndimo mune chigaro cheusungwa chegatirera tachitanangira hatichagona kuti tichitere ndamboti ndizame kutsanangura ndiri kupa mashoko mbevere tava kuronda tsika dzechingere matare achapiwa nani kupere vari pasi tinokumbira nzeve tibviseiwo zvakakaka njere njema 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 dzakambotanga dzakakaka nyama iko zvino dzokakata pfungwa